A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Friday, September the 13th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are continuing to talk about the controversy surrounding the legacy of the former president, Robert Gabriel Mugabe.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And we are also live streaming on all our Facebook pages. Please visit us on VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we will also be live on our website, www.voashona.com. www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Controversy continues over the burial of former President Robert Mugabe, with the family now saying definitively that he will be buried at the National Heroes Acre probably after 1 month.
Yes, and Tunga, this seems to be, you know, a script that nobody would have told would happen. We hear hour after hour, there's, you know, a press conference that has been called. But we just saw, like you said, Leo Mugabe, the family spokesman, coming out and saying that, yes, we understand we have a video of Leo Mugabe. Let's take a listen to what he had to say earlier on.
The family has pronounced that former president is going to be buried at the National Heroes Acre. The actual function will happen on Sunday. That function is to do with the normal government function, where they do the 21-gun salute and so forth. Thereafter, he will be taken away to be buried later at the Heroes Acre once the works that are required by the traditional leaders have been done and they are complete, then you'll be buried at a private function later on.
That was Leo Mugabe addressing reporters there earlier, but in his latest press conference this evening around 6 o'clock at Blue Roof, Mr. Mugabe seemed to suggest that the mock burial at the Heroes Acre on Sunday has been cancelled. He also said that the body will be carried to Zwimba on Sunday for a traditional funeral program, where members of the family and the area will be given an opportunity to pay their respects. Then the body will be flown back to Harare, where it will wait for a proper structure to be built at the National Heroes Acre. And Mr. Leo Mugabe said that structure is expected to be complete in 30 days, meaning that Mr. Mugabe could be buried only after 1 month.
Yes, Ntunga, and we are actually continuing to get in touch with Mr. Leo Mugabe so that he can update us, because things seem to be changing hour after hour, but as it stands, he had just issued a statement to Associated Press and other media where he, like Tunga said that there is going to be some kind of structure built, and after 30 days, then the former president, Robert Mugabe, will be laid to rest. But the mystery still surrounds what happens on Sunday. So we are still waiting, and we are still trying to get hold of Mr. Mugabe to get the latest of what's coming out from the Blue Roof. Ntunga.
Yebo, kunjalo mavela. Silichona njani makhaya. Namhlanje ku-Live Talk, siqhubeka ngodaba lukamnumzana Robert Mugabe, yena ubhubhele kwele Singapore ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Siyazi bekulokudonselana phakathi komndeni wakhe lohulumende. Abakahulumende bebesithi kumele abekwe eNational Heroes Acre, kanti amanye amalunga omndeni wakhe ebesithi cha uMugabe wathi ufuna ukubekwa emzini wakibo, ngakho kumele intando yakhe ihlonitshwe. Isikhulume li sem uLiyako Mgabe umnumzana Leo Mgabe kunsukwana ezedluleyo ube tshona ekhuluma lentathela izindaba esipha i-update ekhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho akhulume lokho kodwa simbonile namhlanje ntambama ngama 6 o'clock konapho ekhuluma ese Blue Roof esithi yena hayi kukhanyange sonto akusoze kube kusaba lokubuthana eHeroes Acre. Isidumbu sikaMgabe sizahanjiswa kozwimba ngalelo langa ngesonto. Then lapho sizaphenduka khona sizamelela okunye okuyistructure lapho sizafakwa khona lapho azangcwatshwa khona uMgabe National Heroes Acre. Uthi uLeo Mgabe leso structure sizaphela ukwakhiwa ngemva kwenyanga 30 days okusho kubana uMgabe uzavekwa kuphela sokwedlule leso sikhathi 30 days i-structure leso sakhiwe yilo udaba isingalo lamhlanje Marvelous.
Aiwako nawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nekutarisa nhoroondo yeupenyu hwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tiri kutarisa isu zvatiri kuona zviri kuitika pamusoro atingati makakatanwa here kana kuti titi chii hatisi kunyatsoziva nekuti tiri kunzwa atanzwa muzukuru wavaMugabe vaLeo Mugabe vachizivisa ivo vatori venhau manheru ano kuti zvanga zvakarongwa kuti vaMugabe vawanikwe ivo vachiendeswa kuHeroes Acre nemusi wesvondo zvichamboti miswei kunyangwe zvavo vachazoendeswa kuHeroes Acre asi pari kunzi pachatora nguva inokwana iyo mwedzi pachivakwa chivakwa chekuti vaMugabe vazowanikwa vachiradzikwa asi hatisati zvazivikanwa kuti zvichafamba sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano nhasi taona veruzhinji vachibuda vachienda kuRufaro Stadium kunoonekana nemutumbi wavaMugabe uyezve mangwana makurukota anobva kune dzimwe nyika muAfrica nekuchamhembe cheAfrica nekumwewo vari kutarisirwa munyika. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti chii chichaitika nemusi wesvondo? Tine mutori wedu wenhau ari muHarare parizvino. Hello Blessing.
Hello Mavila.
Ehe, aiwa tinoziva Blessing kuti parizvino waneta wanga uchiswera uchifamba wambokwira nekudzika. Asi tipewo mamiriro akaita zvinhu parizvino pamusoro pezviri kuitika panyaya yavaMugabe.
Zviri kuita ndezvekuti pane mashoko akawanda ari kupesana panyaya iyi. Nekuti muri kuonawo kuti vaLeo Mugabe nhasi kuvari kuti vakataura zvimwe mangwana vachitaura zvimwe sekuti vakawanda vachanyatsozive kuti zviri kufamba sei. Asi chandingataure panyaya iyi ndeyekuti kutomirira zvaazvezuva nezuva tingaziva kuti mangwana zvinenge zvichifamba sei. Zviri nani kutomira zuva racho kuona kuti urongwa hunenge huripo hwaitwa here sematauriro azviri kuitwa.
Taona nhasi wanga uri kuRufaro Stadium kwafamba sei ikoko?
Kwanga kuine vanhu vakawanda zvikuru vauya vachiva kutoonekana nemutumbi wavaMugabe. Kwanga kuine mhuri yavo, vana vavo, asi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havana kuuya, vari kunzi asi vamboonekwa kumarinda eNational Heroes Acre. Asi vanhu vauya vakawanda zvikuru, vamwe vanga vachichema chema kuti nemamiriro aaita zvinhu nyaya dzezveupfumi vari kuona sekuti nguva yavaMugabe yanga iri nani, vachiimba dzimbo dzekuti makasiya chingwa chiri dhora iko zvino chakuma 7-8 dollars iko zvakadaro daro. Asiwo vamwe vanga vachitiwo vanenge vakasiya nyika iri parumanhanzombe munyaya dzezveupfumi, vachitiwo vanenge vainesananesana zvakawanda zvakanyanya nedzimwe nyika dzekudzoko.
Blessing Mr. Mugabe Leo called you a clever guy yesterday. Yes. And this is what he said this evening addressing journalists at the Blue Roof. He said, and I quote, "The government, the chiefs, the traditional leaders went to the Heroes Acre. They showed each other where President Mugabe is going to be buried. And that place will take about 30 days to complete." What are people saying about all this, controversy regarding where and when Mugabe will be laid to rest?
Of course, I understand that now they are saying that there is a place at the hilltop at the Heroes Acre that is reserved for President. We never heard about that. So my sources are telling me that they might actually be building a mausoleum. Whether Mr. Mugabe will be buried there or whether it will just be an empty one just to honor him, or we don't know. Like I said, with what is happening about this burial, we just have to play it by the ear. But of course, also on the issue of fake bodies, some sources close to the similar nearly saying that his body was prepared to last for 30 days, not that the mausoleum will be built for 30 days, because I think the family wanted to take him right around the country to all the provinces. But it was in conflict with the government program whereby they are bringing like all the provinces to Rufaro. Yesterday they brought in 5 provinces. Today it was another 5, something like that. So the program seemed to be clashing. This is why there is also this confusion.
Mukoma Blessing, makwani saire kuwanikwa muchiona kana kuonekedzana na vamugabe, tipewo zvamasangana nazvo. Zvazvakamira sei?
Vangu ndakwanisa kukura napo mutumbi wavo wanga vari mu casket, saka vakavharwa pamusoro neglass. Saka vakawanda vanga vachingopfuura nepo, vadiki, vakuru, vanhu vakawanda zvikuru vanga vachiuya iko kunhandare yerufara. Nhasi zvinenge zvazvakatirongekei, kwauya mapurisa akawanda zvikuru kudarika zvakaitika nezuro, zvakazopa kuti vamwe vanhu vapedzisire vakuvara.
Tinoona zvakare sekutaura kwauri kuita kuti nezuro pakaitika kutsikana nezvimwe zvakadaro. Sei iyezvino tiri kuona vechidiki vachibvumidzwa kuuya kuzoona mitumbi yevanenge vatisiya? Zvaiitika here kudhara izvi?
Ndinoona sekuti zvinongoenderana nemhuri. Vamwe vanoda kuti vana vaone, vamwe havadi kuti vaone. Saka zvinenge zviri kuvabereki kunyanya. Kare zvinongo pachi vanhu vamwe vaiti vana havaoni, asi mazuva ano andokunga kuda seukuru wacho zvinenge kwanyanya zvekuti zvinenge zvisasakoshesa.
Aiwa, tisati uchienda zvako titaurirawo kuti urongwa hwamangwana hwakamira sei.
Mangwana sekutaurirwa kuti kuri kuuya iko vatungamiri venyika gumi neimwe chete sematauriro avamunangagwa nevamwewo vakambotungamira nyika. Vatungamiri varipo vatanzwa vari kuuya vanotungamira paUhuru Kenyatta vekuKenya, vapita Mutarika vekuMalawi, vachisekedzi vekuDRC, kuchitiwo vaEdgar Lungu vekuZambia, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe, kuchizotiwo Iran ichatumira munyeniviri neChina pamwe neCuba. Uye pari kutarisirwawo vamwe vaimbo vavatungamiri venyika kusanganisira vana Kohamba kuti vauye kuNational Sports Stadium ikoko, vana Kenneth Kaunda vanovavanga vari shamwari yavo yepedyo vachauyawo vachiwasimbisano vekuMozambique, ndo vamwe vari kutarisirwawo mangwana.
Aiwa, tinokutenda chaizvo Blessing Tuga.
That's our owner, stable genius, the Blessing Zulu. Thank you, Blessing. Tichakubata mangwana.
Thank you so much. Tichunga and Babylon.
Okay, you have a good night.
Ngu Blessing Zulu, itajulizi ndaba yetu, ese Harare, ubekuluma gelapo. Ngakubone lamhlanje ngoba bekucwele abantu enkundleni yeRufaro Stadium njengayizolo besiyabona isidumbu sikaMgabe bemvalelisa. Izolo kube lokunyathelana, bagxobana, abantu abanye bagcina belimala, abanye bafeyinta. Kanti-ke namhlanje hayi, kukhanya bekule oda kancane ngoba kasizwanga kukhulunywa ngokunyathelana kwabantu kube khona. Ngichilo kubana istori lesi udaba lolu luyatshintshatshintsha. uLiyo Mgabe lamhlanje utsho lokhu, kusasa uyavuka ekhuluma okunye. Esilakho lamhlanje akukhulume ngalintambama ngokokuthi hayi ngempela bavumelene njengomdeni ukuthi uMgabe sizabekwa yi-National Heroes Acre. Ganti ge uti gule structure kutwa I mausoleum esimele sakhiwe Heroes Acre konapho kuchikomo lapho umgabe aza vekwa khona kodwa uthi yena bathe leso structure leyo ndawo iza kuba isilungile kuphela ngemva kwenyanga 30 days kodwa lizwile intathelizindaba yethu uBlessing Zulu echasisa la ukuthi hayi ngokuzwa kwakhe kuthiwa umzimba kamgabe okwamanje bawucombacombile bawulungisile ukuthi hayi ungaba usalungile ungakuwonakali phakathi kwenyanga elandelayo 30 days so okuyikho kasikwazi khonapho ukuthi kuphi ngabe uliyo istory sakhe besingatshintshatshintshe emalangeni wonke la adluleyo besiyahamba ngakutshoyo kodwa hayi okwamanje singathi lizazikhethela lani eli ingakukholwa khonapho ukubana ikuphi ukuthi uzancwatshwa ngemva kwenyanga kumbe okukhulunywa intathelizindaba yethu ekuzwayo lakho yikho yini mavianzi tineva tereri
aiwari ke isende panare hallo kola
hallo makadinei
aiwatiriwadi tiritaura nani uyezve muri kupi
ndiyo zvidzai ruzvidzo ndiri kutaura ndiri kucolumbus ohio muno muusa
aiwa taurai tinzweva ruzvidzo
ndiri kunzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika vanhu havasi kuona kuti confusion iri paya ndekuconfusion yakanga iripo nyange vakuru vavo vachiripo because hazvina kana direction maonero atiri kuzviita because zvinhu zvokuti kana munhu wakaronga upenyu hwako uyezve wakaronga magariro ako zvinhu zvingadai zvakato I know but you cannot plan for plan. But as a government, when I was never got to wrong, I was out in Zagamira stage. But as Magatari is about to expense the quit of a roof, Satokunda Kuran or pain, which is very bad.
Asikavari,
1 month when very paroof. I know but. Kune inonzi funeral kozoita inonzi burial ese process ye funeral iyoyo kozoita death i process yeningirini sho munhu nganofika kusingapo uya uzogara futi 1 month munyika usati wavigwa zvinoita izvozvo
vari zvidzo tinoona kuti vamugabe vakabva pachigaro zvanga zvisina zvavanga vasina kutarisira hamusi kufungo here kuti pamwe apa ingange iri mhuri iri kuda kuti vaone kuti chii chingaitike pamwedzi iwoyo munyaya dzezve vamwe hama dzavo dziri kunze kwenyika nezvimwe zvakadaro
matika matongerwo enyika aakupinda pafuneral sei ndozvimwe zvinotinetsa kuti zvematongerwo enyika hazvifanira kupinda pafuneral munhu kana achinge ashaya toziva kuti the next thing kuviko kwake but kuvigwa kwomunhu mukuru uyu kwaakutonetsa
asi hanzi vachiri kugadzira ka mausoleum apo pavachavigwa hazi ndiyo ichatora nguva
so that will take a month
according to Leo Mugabe the nephew yes
very unfortunate even a big house cannot take a month to build maonero atinoita kuti if the all things are there cement chii zvese zviripo it cannot take a month under normal circumstances
inenge iri imba yakakura sei mugoma isingatori month
ini imba ine 4 room ndau zviri kutora 3 weeks kuvaka kuharare kuko mabhilda aripo kozonzi this thing will take a month
3 weeks ndiyo 4 months yacho ka panenge pasara 1 week chete
I'm talking of a big house not a grave ringatore 1 month kuvakwa sure
but it's an important structure it's not an ordinary grave
ndiri kuona kwanikwa ndiri kuita ndekuti pakuita fanika pane confusion
ndikati
pakuita inside panitori ne confusion ndomaonera andiri kuita weni as an individual not ndichirepresenta anyone kana kuti group of people there is confusion here
Aiwa mashoko makuku tutinokutenda iva ruzvidzo regai titore mumwe kona
watina. Ah, ruzvidzo yakulumisa ndevere.
Oh,
muno muno
kuma mina ni atoba doba nkuluni nyazwa kupera.
Okay, haiti yavo ngaruzvidzo.
Aiwa tinotenda varuzvidzo regai titore vamwe kola vakamira pari pari zvino. Hello kola.
Hello, this is Mavhe Mavadi.
Aiwa tiri kwadi tukutaura nani uye zvino muri kupi?
Muri kutaura na Joshua Gurure ndiri ku East London, South Africa.
Taura iti nzwi.
Inini pamaonero angu panhau iri kuitika iyi, the Mugabe families, I can say in another way, they are very clever. In a way yekuti iyo they are playing a game inotaura nevarungu yavunzi pretend to be a fool, to fool a fool. Muka tarisa panhau dzese matauriro ari kuitwa na Leo Mugabe aya vakambotanga achiti nezuro munhu achanovigwa kwazvimba. Vakazonge achiti aha handina kudaro, handina kukuzivisai, takangoti tichaenda kwazvimba chete for body viewing. Nhasi futi vakati no, akuvigwa kuheroes. Vakazobuda mamwe mashoko ano kuheroes kuchaenda empty box. Saka nau pakunzipo zvichatora mwedzi. Atikuziva kuti pamwe vasarudza nzvimbo iri padombo here yekunzi pamwe pachacherwa kubva padombo, like maybe zvakaitwa sisi John Rhodes kunzi akavigwa padombo pamwe zvichatora mwedzi kuti pacherwe. But of which mukatarisa from another angle yavari kumira nayo yekunzi currently vamugabe ndi chief. Panovigwa chief apa zvinhu zvinoitwa secret. I remember from kumusha area yandinobva.
Munobva kupi?
Chief wekwedu akafa.
Munobva kupi?
Pa area yandinobva kukudana karo iko.
Ehe, kunhu zvinofamba
sei? China chief akafa. Chief afa, chief akatonzi, paakafa akatonzi aenda kunovigwa. But surprisingly pane vanhu vakatozomutswa usiku. Few people vakazomutswa usiku neveukama umambo iwoyo vachinzi hande munoviga mambo. Mambo akazovigwa usiku. So we might wait pachinzi 30 days ndopachavigwa Mugabe, but surprisingly anenge atovigwa kare. Even pakunzi zvoni akafa musi weFriday. You might not know kuti maybe akatofa 3 weeks ago or something like that, but it's not something that zvinongoitika vobva waannounce immediately kuti munhu afa. Munhu anenge ari munhu mukuru akadaro haannounce immediately. And vanhu vaive vanovamameno patovakura tinonzwa kunzi vanoomeswa vanoita sei. Saka akafa musi weFriday kwakutoomeswa the following Wednesday kwakutounzwa kumusha. Saka hazvinhu zvisinganzwisisike kuti zviri kufamba sei. But kutarisa backwards kubva panhau yekupu iyi yakaitika, mashoko aripo ekuti haana kuregerera vana vamunangagwa. Saka at the same time family iyoyo kana akasiya atiye haasi kuda kuvigwa naivo. That's why you get to see kuti pamwe parikutange pawirirana mugovernment wobuda mamwe mashoko ekunzi havana kuwirirana. Saka hazvimbofi zvakaitika kunzi vachava vatendera kuti vaite presiding over that funeral. Saka it's just a matter yekuti pamwe vachaita presiding over empty coffin.
Aiwa tinokutendai chaizvo, mukoma Joshua Muvene, zuva rakanaka.
Ndotenda sisimasi.
Bye-bye.
It's 25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 25 after 2 o'clock here in Washington. This is Studio 7 Live Talk, and tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe, who died in Singapore last week. Sitate umlaleli ecingweni uThabani. Kunjani mnumzane?
Yo makadi yenyu.
Ndiripo hedu, ndiva Thabani here apa.
NdiThabani kuBinga.
KuBinga, kwaakamira sei kuBinga?
Ah, ubila kuri nani?
Mhm, ndipe ufunga zenyu.
Aiwa ileso tuto shamisira kuti kuzvakuitika kuvakuru kuchi.
Mhm.
Yaro shamisira kuti kumuna akagara umwezi era asina kumbovigwa kochishi kumbovigwa tuto shamisira kuti ku a. Zvii zvakuitika kuvaroda kuita sei vakuru kumusoro.
Mhm, izwi rakasvika kubhinga rini?
Ah, rakasvika musi Friday.
Mhm. Vanhu vari ikoko
kuti vamugabe vashati kati sezvo vashane sezvo tanga tichochema nevamugabe kuti hazva vakatiitira kuno kubhinga hapana chakamboita kana.
Mhm.
Vanhu vakamborowana 2008 vachitorowa vachitopondera kuno kuti saka kana vatofawo zvinenge zvatoita nani saka tazvoshandisira kuti uko mukuru wacho kuvigwa kwacho futi kwakutogarawo mwedzi kochizvi kutoitika.
Mhm. Aiwa mashoko makuku tu.
Kwa mukulume.
Ya siyazami kukuluma, siyakuluma.
Hakuluma.
Wati ine pinga wakuchona ukamtani?
Ala pe pinga pala mbeni, inibone minenye akulu kuti haru gazi njove sichoni rezere aase u right, inyanyi zinto ziyaba ziyaba right.
Ziyaba. Ziyaba right njani. Obe ngase.
Minus problem.
Obe ngase nguyu mongameli phela. Ubele affecta njani umgabe ngoba bamgenqula ube ngasekho embusweni ubele iphambanisa njani?
Of course ngoba umgabe uchiye omunye umuntu lapho esesibusayo umuntu wangikhona la futhi ngaye bayafanana ukwenza izinto zabo bazenza ziyafanana.
Mhm.
So uchiye sefundisile omunye umuntu izinto abezenzayo kathi ezidlulileyo.
Yeba kithi wena uzamkhumbula ngani kahle kahle kungaba imsebenzi emihle kungaba ngemibi.
Ukukhumbula kwamugabe ukuthi inesikhathi mina ngirandi isikolo asafunda singabhadalanga ama school fees.
Mhm.
So lapho ngiyazimkhumbula sini kumgabe wasikiri ifunde ngani ngone bijani.
Mhm. Okubi ke ozamkhumbula ngakho nxa kukhona.
Ukubi kunenye kakhulu ukuthi lapha 2008 lapha sachaye dinga lapha sichaye lokuthi sina sivoteri MDC.
Yeba kithi.
So lapha hayi dinga zero mgaba kwafuni. Lalaba abachere bona ukuthi babusa umbuso lo zere lapha dinga sifuni.
Ye madoda hayi no kulungile siyabonga Thabani sibonge sakobani.
Mwinde.
Simwinde. Siyabonga mnene Mwinde.
Regeti vaverengere pane vanyora comment mkoma na previous Vladimir Chakarisa hanzi caller from Binga havarovimbwa vakaviga mpinyi hanzi aiwa caller from Binga vari kubva vataura zviri pamoyo pavo vafadzwa neye zviri kuita caller ava. Vari
katai nje fihlu mpinyi uhleilande vele straight.
Mhm.
Mhm, sitato munye njalo umlaleli umthokozise. Kunjani mnumzana?
Ngiyaphila ndanga.
Siyaphila. Yehlisa iradio yakho siyayizwa ngapi yasiphambanisa kanxa.
Right. Ngiyabonga.
Mhm, usixhuma ngapi wenda?
Hayi sekala yo edi.
Kutichi.
Ya vitishi.
Na ikwakanaka. Kusiphi imbono yakho?
Hayi wokarantana nje ukuthi sina siyakhala labe muntu samgazi labe Zimbabwe ngijikelele yabaforethi labo tate hayi silahleke okuningi njika umye sikulibale ufa ikufa akula nje singayenza.
Mhm, uto abeshoneni bathi afanaka uto kubi makungakhulunywa umuntu makakhunjulwe ngokuhle nxa esetshonile.
Ya kubinakukhuvula abantu kodwana akushintshi lutho umuntu sehambile sekumele simkhulu yalale ngokuthula kuthiwa rest in peace.
Mhm, kuyini wena ozamkhumbula ngakho?
Ukuthi nje ube ngumuntu wamabala ahlemu ukuthi uma ingavela atsho lokhu kuchilo.
Yeah, madoda.
but in the Usmanga, I would show an abembono, public government, la Mulliga, former president, Asma Arisa, Kudukuru.
Kodwa nxa ungumuntu lwano ngintando kayiphikiswa uthi ungathi ulutho utshile yinto enhle yini khona yona leyo mthokozisi ngokubona kwakho ngoba kwesinye isikhathi okutshiloyo kuyabe kungayisikho uyaburong
ya kuba ngintando kayiphikiswa at times kuleadership kuyakumele uemploye ama-decision tactics at times kumele kube ngumuntu othi khona yaku-autocratic leader you decide and you complete your done aba muntu obeyakuthikisa i-democracy angihambe i-one kuyaba ne-problem kumele uemploye these uthathe ngalokhu awubambe ngalokhwana then
yebo hhayi siyabonga mnumzana ongena kuhlelo
hayi la ngiyabonga kakhulu
nganzine mtereri ya democracy inonetsa at times unofanda kana uri panyanga unofanda kushanisa ma different tactics zviyazve kuti at times ukati izvi ndizvozvo zvinofanira kutedzwa
saka vari kuti vari kuwirirana nezviri kuitika
hanzi aiwa vamugave vanga vasiri perfect hawasi afana akasaga
aiwa tinochingamidza vese vari palife feed yedu tina blessing tsvanhu ari kuti ndifonereiwo kani please blessing tumira namba dzako makaisa zvakare code number yenyu tigokufonerai kudzaisa maita anzi ndifonerei ndobvaisa namba yake aiwa tichakufonera top fan yedu emiwe kwamazadzi hanzi asi iri kuvakwa nemunhu one chete here ari kubvunza museum yataurwa iyi ntunga kuti ichatora mwedzi ichivakwa top fan yedu Will Sweeney ari kuti caller has a point ari kutaura ndofunga caller vaya vekubhinga ndichaziva clever Tom ari kuti please call me ndobva aisa namba dzake Hansen Shepherd Muswere aisa namba anzi please call me Patience Mulalamabi ari kuti caller has a point previous ndiwanamboverenga Chakarisa ari kuti caller from Binga he has a point havarovi mpinyi vakaviga Inoki Mufuka ari kuti please call ndiri kuno ku South Africa aiwa tiri kukufonerai vabva vaisa nenhamba dzavo uyezve kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Gabriel Mugabe vaimbova mutungamiri wenyika uyezve vatakaona vachitisiya svondo rapfuura nemusi wechishanu nhasi tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti urongwa hwasanduka zvakare urongwa wanga uchifanira kuitwa nesvondo hwasanduka vataura ivo kuti hanzi urongwa uyu huchazozivikaniswa 30 days kubva nhasi saka toramba takatarisira tinonzwa kuti tina amai Hilda Nkomo vari panhare regai tiende kwavari hallo anti Hilda aiwa taswera sei zvamuri kungonzwa tanzwa Leo Mugabe muzukuru mukuru wekwamugabe anga ari kutaura iye akamirira mhuri achiti iye urongwa hwasanduka vachambotora mazuva anoita atingati 1 month kuti vamugabe vazoradzikwa tipewo mafungiro enyu
inga zvakatooma nyaya yacho iyi yatisungurudza mhani isusu sezvizvarwa zvezimbabwe kuti vamugabe vatofananawo nemunhu akutotikiswa njere nedzavo nekwamusungwa kana ukafa vainzi iwo uchanorigwa asi hembe dzako dzichagara mujere kusvika nguva yako iyayadi yakwana kureva kuti ivo sehurumende sechivanhu ende nyika yedu yagara ine mutemo tiri vanhu vechechi tine vanhu vanochengetedza unhu hwedu nechivanhu chedu vava vadii kungovanzirawo tisi kuti munhu akafa anzizorora murugare varadzikwe nokuti kana ivo chero iriyo hurumende kuti vaakuda kutongera kuti zvinozoitaurwa zvinotaurwa nedzimwe nyika hapana zvavanotaura nokuti munhu nemunhu ane mawishi zvake semutungamiriri akaita kuti tive patareri nhasi ivo vaiva nezvido zvavo vachiri mupenyu vakataura vega ende pane masiki zvaibuda mahighlight ezvavaitaura mukusungurudzika kwavo vachiiroverwa mkuu nevanhu vavo nenyika yavo izvozvo zvaifanira kuitwa nemunhu wese semunhu aifamirira nyika kuti vane zvavaidawo kutaura kana dai vaisanganisa zvimwe vachigonawo munhu wese anotadza Bazi iyo urumende yedu ndoya tiri kudaro kuti vakarire kudaro kuremedza munhu. Ende zvinorwadza sei tisusu taizoona kunana South Africa kurana Botswana culture kuti munhu akafada siwiki onzi pari kuda kumbodzondwa vanoiti vanhu vakangodai vasinga chemozonosangana. It's so bad.
Asika pa amai Yuda Nkomo vari kutaura izvi imhuri yekwamugabe ndova pachitsidzo chekuti ngapamboitwa mwedzi umwe chete kuchivakwa chivakwa ichi.
Mhuri yekwamugabe vakutaura on behalf yomusungurudze kakawo kuti because nyaya yavamugabe ka yaida kungoti sezvo yazvaitaurwa nadiyo mugabe kuti zviri kwatiri kuti semhuri handizvo. But then hurumende yoyoti isusu hazviite nokuti iri ranga ragara riri gamba vanofanira kuenda pazvirozi eka nokuti ndatishuva iri kuti ivepo. It was because of him kuti yakavakirwao ndokanotida magamba ese. But ivo vazoramba ka vachiri normal in his normal capacity he was supposed to be respected on those wishes as a president. Nhasi mbiri yavo yezvozvo yaitika but isusu zviri kutishungurudza kuti vadarirei nokuti ukafirwa indakambofirwa yanditoti from experience. Kana wafirwa unofanira kuningirikenya unofanira kuti uzorore panovigwa chitunha you forget you know. Unenge wakufungidzira but zvatodarika but kuti munhu ari kumotari pachine makare ende wese yezvine zvo ari kushungurudza chero yafirwa akaona nhamo nokurera munhu achirwara kuonga munhu kunorwadza agozomirira kuchiye zvino kuti amuprovesi.
To show the world how bad and brutal Mugabe's presidency was, Mr. Mugabe is still a dictator even when he is dead, and still costing his alive citizens lots of money, keeping his body for 30 more days. Si ngumuzi ngube yelo muzobanzi ngube sitate umlalele tungweni unoleja ngube unja ngube. Naye ngonkomo siyabonga usungenile kuhlela kusiphi umbono wakho.
Sikhathazekile Dube ngokwenzakala ngomgabe khathesi njengokuda unjalo okwenzakalayo ukuthi kati kumele alahlele ngaphi Dube
njengobancube ucingo lwakho angazi lwenyuka lwehla lwenyuka sikuzwa kuhle ungazama ukutsheda kancane lapho khona.
Sikhathazekile baba uNkomo ngokwenzakalayo kwamgabe kathesi ukuthi manje akwenzakala ukuthi ayefihla uphendini yakhe yokuthina kumbe besilalela uliyo lapho umfowabo ethi yena no kumele angalasele heroes eka kanti bengilo mbuzo lapha Nkomo ukuthi kanti uMgabe kasiyo yini hero akusimele yini umuntu acaphisayo izihlobo zakithi manje waye kumele azale lahlelwa kozimba kanti sokuyinto enjani na ithi ngabe kunjalo phela wonke amahero wethu waye kube kuthi wona ahanisa e-heroes eka. So kuyinto esikhathazayo sonke kakhulu ukuthi singakwenza njani lokho. Kodwa mina ngombono wami Nkomo bengicabanga ukuthi mhlawumbe undoda lo anga-heroes eka kwenzela ukuthi lezi zulu lezizukulwana zikwazi ukuthi ziyembona phela khona anga-heroes eka kwazimba siyofikela ngubani thina.
Hayi leyo siyimbali Ncube bathi sebevumele nabomdeni ukuthi abekwe e-National Heroes Acre.
yabo kodwa phela masimo zulilo angazi mhlambe ngizweni ngathi ukuthi yena kuvunyelwe ukuthi kuzohamba e-national kwenza okumphele 21 shots salute khamba khamthole kodwa bese bemthatha yena lala kwazinto endlini yakhe yokugcina
hayi ngizile lokho ngoba ubeke watsho njalo kodwa uphinde wethu lamanye amazwi engikhuluma ngawo ntambama selitshonile nje ilanga. Osokuyikuthi uMgabe uzabekwa e-National Heroes Acre bathi kuzathatha inyanga kusalungiswa kuhle lapha zabekwa khona e-National Heroes Acre kompana.
Kodwa Nkomo, thina uyazi ukuthi singabandlulela koBulawayo asifunzisisi kangako ukuthi kanti uMgabe amazi Nkomo linangini lapha esitudiyweni ukuthi limthatha njani kambe ukuthi lihero kumbe yivilleni ngicela ukuthi-ke ngivelini ngivelini lapho Nkomo.
Thina somsebenzi wethu ukwahlulela Ncuba ukuthi ubani lihero uzibani kasilo hero thina okwethu ikuripoti izindaba kuphela.
Kodwa umdala esiningi nami ngingahlali nje lapha empeni bebiza ngezimbabwe mara nami ngingapha ngisesouthafrica ngisebenza ne-knowledge ngithi umdala ngize hero kulilentaiyo namhlanje siyamvota kithi salut biba bina mdale elahambe ayolala ehero.
Hayi siyabonga ngokuba lathi kuhlelo
ngiziphathe kahle siyabonga
balikuthi
sisifonele sinosimeleri kodwa ke thina akuba lihero kwakhe siyakuthawutha asazike kodwa ngoba vele asithe singakwenza kodwa hayi alali kahle umdala vele
isikhathi bakithi. Hayi kunjalo siyabonga siyabonga mavela sanziti nemumwe mtere
hayi warikaitsinde kwavari halo kola.
Halo tete mavela
hayi wacha kusera makadipo mkoma Donald
ndipo zangu
taurai tinzwe
izvizoshita tete mavela zvautoshita
taurai tinzwe zvipi manje
mkoma azimuri kubva kumasvingo here mkoma Don
ndinobva kumasvingo asi hangu paizvino ndiri kuno South Africa
na ndanzwa kuti zvinohlisa ndikati hayi masvingo
taurai tinzwe mashiswa
nei hurumende yakada kumanikidza nokuti pane ivo pachavo vakazvitaurira kuti handidi kuvigwapo nezvikonzero zvavanoziva kana vakashanda vese musakangamwa saka chavo kuitika ndekuti apa vari mugovernment ivava munangagwa vanozviziva kuti iwe sei wavakuda kuzoramba nokuti vanhu vese mukatasa iyo zvekana kukura kwayakaita magamba ose ari papo vakaviga ndivo vashomawo vamwe vavaizongoti vachiyaa asaina deputy kana vanenge vasingawirirani zvakaita vatekere vakavigwavo vasipo nokuti vanga vasina vane zvikonzero zvekutaurirana kwavo havo nevamwe vakadarowo vashoma asi vazhinji vese varipo papo vakavigwa navo mukabe saka ende mukatarisa kuti kupinda kwavo ndiukwalifaya kuti wapinda apapo kwaitonetsa vaiva mukakarara nokuti vatomboramba dzimwe dzenguva kuti haukodzeri nekuti hati munoona zvinonetsa vamwe vanhu vakatopaparticipata chaizvo kuhondo vati itoziva chaizvo vaitwa nemasitara pamusoro vati havana kukwanisa kupinda ipapo varivo vamugabe vanga vari vanyanga panguva ii saka ava varipo vakuona kuti iwo sei uchizoramba wakaramba zvoita nekuti pane zvavaimboita zvimwe zvido saka makaona kana kuzoti one commando barracks hauvatiko pane bhoxi depane munhu vane mukadzi wavo zvine zvimwe zvazeichazokuzama kuputisa zvichaka nezvavakuitika zvokuti pakuzovakwa chinoti kwahiro zeika pakagara pakavakwa oredi kana kusika resi saka chiona kuzovakwa chimwe chika sei chiri chii zvakupa mutu mibvunzo yakawanda manje kuti kana vane hama dzavo dzakatoigwapo oredi ka vanofanira kuzvibvunza kuti takati nokuti ivo vakangobvuma mudenga mudenga but tasiya muone vanoziva zvaitika chazvakunoita manje
aiwaitika
zvakupa mibvunzo ndisakamtona kana hurumende yako tasekumanikidzawo kuti chii ndiwa iriboisawo vamwe papo saka zvizvi chii zvoita zvokuti pane handingabikisadza ndoti handizvi ndoti imi gai tete mavhira ndine ndabika ndorega kuzva ndikazo kuti mabikiro akaita nechiza kuti pane zvimwe zviripo kana kuti hazvinongokupai mubvunzo
kana akabatwa nemudumbu
asi ndinobva kwaubudisa chipoint iyoyo kuti hai tandiregesa kudi nokuti hakutifungi kuti kungangova kuvabvisa kwavamugabe kwokubviswa kwachigaro kwako kwavasita pakadai nokuti hiro zeka munozviziva mose kuti vanhu vaitiswapo vati vane mukakarara vamashozi polisi bhiroshopo kugara pasi vanachena nebhanana vachizoramba pakupedzira kuti haa ngatibve kuchikombela nokuti chete chete Saka izvizonetsa kuti mazvira zviri kuzvuchite kuti chichiri kuti kudatongoti edu vada kuita kwazvimba dai dzechingwa dziri guys kuti zvinongoda kuti zviri kunese mazuva pete avanda vakushika vanhu chichi nombonyadzo kuitwa chaizvo
maiwa
saka pakava kwakare necorean government zvatinoziva tose
aiwa musasa
saka zvinoda kuzombovakwa chimwe chazvinyanya kuda kutora mazuva akawanda chinga vachini
aiwa
Musasa mukoma wangu asi tinotenda nekupinda muchirongwa vachavigwa havo
zvatikaita tiri kuedza kubata valiyo mugabe saka tichavabvunza ntunga tikakwanisa kuvabata nekuti vatapatafona pavanzi hanzi vari pamusangano wavari asi vatifona imaminitsi anotevera saka tichabvunza mibvunzo iwoyo kuti chii chiri kumboitika
yevo kunjano
panyaya iyoyi kuti rinda rinenge risina kufana kuvakwa here
As 30 days, that's the headlines across, you know, the world over the latest on the burial of Robert Mugabe. But nige abalaleli sibone ku Facebook. Ekhasini leviyo indebele kulo mihla emihle nokuthula mpofu uthi noma mpofu uthi hey ubusa noma efile lina gambe. Kuyini konoko ilungiswani iHeroes Acre kele sichathekele lati iBlue Room siyibonile sathula sizake sibone incwaba hayi kuthiwa iBlue Roof mampofu hayi iBlue Room kuzokuba lo Thomas andiweni uthi wena umgaba sithwalise nzima ephila namhla sesihlupha sesihlupha sefile akangcwatshwe mani kuphele lokho kuzokuba lo mcebisi iDube Mthembo twena kulindweni eyazavuke andibuya nje usuhamba nabo abanye balimele izolo kuyophela inyanga okonakele ugifta dlamini twena skathele ngendaba zikamgabe Kusasa okwenzakala ukuthi kuzaphiwa abakwamanye amazwe inkokheli zakwamanye amazwe bakhona uThabo Mbeki bakhona oRamaphosa lequla lakhe labanye abavela emazweni atshiyeneyo bazaphiwa ke ithuba lokuvalelisa umgabe National Sports Stadium lapho ukuza fakwa khona isidumbu sakhe enkundleni abantu basiyibone bemvalelisa Sibonile uZulu ephiwa ithuba elifanayo izolo lanamhla isidumbu sikaMgabe besise Rufaro Stadium. Sithathe omunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli?
Ngibona.
Yeah, igama mbani ba?
Kana.
Ngubani?
Masangana.
Masangana.
Yeah.
Akusiphi umbono wakho ba?
Mina umbono wami mina angiboni ukuthi why bangamngcwabi because uthethe isikhathi mahhala umboleka le mali lo muntu lo ilize leli walimoto samoshe imali futhi
nayi bathi basalungisa phela indawo lapho afihlwa khona
abanye labathi yena ikuyini yena angangcwabiwi abanye laba kanti bedona kubandayo kwasame time why yena angangcwabiwi kani
Na ilapho angazi baba ngeke mbaphendulele.
Ah awabaphendulele nami sengikhuluma njalo. Hayi manje la bayaphosisa ngalendlela le ngoba le yendlela ke idura kakhulu ibe kuze ithathiwe le ndlela yayi. Ibe government ngoba izinto le yayidura kakhulu indlela yayi.
Kodwa ambona ukuthi wayithenga wayakha ngemali kahulumende nxa kuyikuthi wayakha ngemali yakhe iyabi ithathwa ngovesi bani
hayi phela imali kufana la eSouth Africa ngithi phela bonzuma nabo ba-aki imali basebenzisa imali ze-government phela usebenzisa imali i-chekthi yabantu le akuthi imali yakhe phela le
hayi siyabonga ungena kuhlelo Mashangana
mina anginandaba naye lo muntu le mina ngiphuma kona le echireza ngayenzani lutu akuna mugwaco akuna mabridge mafile ani yabonga phe lo muntu akuna into ayenzileko
hayi siyabonga siyakuzwa mnumzana Hazina wa masanga na hapana zavagati itira wa mgave ya kuchirezu kwa hanzi. Hapana ziripo makumbo inyoka, no development, no nothing.
I think we have another caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tutora na nuyeshe, murikupi?
Mutora na honi ya fikuni jukaro ikurunga.
Ndi murikuma shona lendu westi chaiko. Kwa kadi iko iko?
Kuna kuzikuri nani shaka?
Taura itinzwe.
Kuchema tu kuchema edune uti wanezo waka kuona hao asi ipane zine zaacho. Apana zo waka ita baba yao.
So waka kuona ndi zipi zaacho?
Waka kuona hao kuti susu tewa na wajibi kiti goni edu kwenda uchikoro utakati za edu babi mabasa akuna.
Muruku ite ima zwa.
Kutita taka tija madigri jinao madigri akawante asa jina mabasa. Tawoto wana wati, apama kama chataka zirani wati madivya aja rungo pukutu wari mbo.
Makati za kupi mkoma?
Kuchika angwe.
Kupanesha mataura ya kuti papo waka gona, shavaka nyanyo kukuta zirai chii, sebe chidiki?
Tini ama zedu ndofunga mgarangara 2008, tini ama zedu za karo wa saka nyanyi salima yute zanu pia. Ndizori ni ama yangu ya kashaika ya kawarudowa ni ama ni maza npf ya ya saka ina andizi ufara kana mjitora nyeza npf. Zino rwaza zuhudi anakana chivutawa.
Ayu watu notenda ye mbuwe nezu varakanaka.
Ama zita si.
Trukunzwa, we are hearing there from one of our callers from Karoi in Mashona named West is actually saying he's a youth, although he recognizes that the late President Mugabe did do well in terms of education and stuff. He's not happy because politically he has relatives that were actually affected and were beaten up during the time of campaigning.
And that's what many people were saying, even on Twitter, marvelous. We saw the MDC officials, including David Coulter, Tendai BET, Wende, Nelson Chamisa, expressing their condolences on Twitter. And many people really took them to task that, you know, you are paying respects to Mugabe, who killed our people, who killed your people. That's an issue, really, to many people, especially MDC supporters. Who lost loved ones in violence, including Graundi 2008 and so forth.
We have a question here from our top fan, Will Sweeney Hanzi. Sakavanhu vanenge vakaungana here pa 30 days zacho. Ari kubvunza tatichabvunza valiyo Mugabe tikakwanisa kuvabata vanga vatiti vabate. Chirongwa tisati chapera asi tiri kuramba tichiedza. Clive Machekana ari kuti call me. Colin Madondo hanzi susu tiripo pa blue roof apo, no problem for 30 days chero muchitipa kudya chete. Hanzi susu tine tiriko ku blue roof na Colin. Terence Naro ari kuti ko hanzi
zvinovinga nyama idzi
hanzi ko asi pane question iripo zvakare hanzi ko hanzi vamukomo vakavigwa pa heroes zvenharo 1 handina hangu umbowo but vamugabe sei vari kuda kuti ivo vanetse kuti vavigwe ipapo. Kozo ya Clive Macheka anoti kuti viva vaRobert Mugabe. Saka vane vamwe vari kuvatsigira vamwewo vachizoshora zvavanga vari kuita. Colin Madondo ari pano munoda wafa muchanyu ari pano. Jimmy Maruza ari kuti asi mukagaya kuti Bobo ari kuzvinzwa here kana kukuonai. He is dead for real. You are just wasting your time fighting over a dead body. Read the Bible. Munzwe zvinotaurwa nezverufu. Inga munoti munonamata wani. Saka ari kuti ndiwo mazwi anofanira kubatwa nevazhinji. Mbedzi Ronald ari kuti please call me now. Aiwa, tiri kuedza kukufonerai Mtunga.
Yebo, kunjalo. Marvelous. This is Studio 7. We have 6 minutes remaining on the clock. And tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe. The latest we have from his family is that he will be buried at the National Heroes Acre, but that will only be after about a month. since they are still constructing a mausoleum for him. That's a special structure where he will be buried at the National Heroes Acre. And his nephew, Leo Mugabe, says that the construction will take about 30 days. Okutsho ukuthi uMgabe uzancwatshwa after about a month in 30 days. Ngoba kusakhiwa leyo ndlu azabekwa khona eHeroes Acre.
Chukunzwa ukuthi nemthereri. Hello, caller. Hello. Ayi, wathiri wadi. Tukusaona nani uyezve muri kupi? Aiwa, tinokutenda inarenya isinyatsonzwika asi tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. I think you know time is really not on our side, but regaitimbonot pane vamwe vazonyora here pano pa Facebook page yedu. Kune avo vanga vachibva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutaura isu pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti vachavigwa kuHeroes Acre, asi vachavigwa muchivigwa chichiri chida kuvakwa inonzi mausoleum, handiti intunga. Kuno kutinoiona zvedu muno muAmerica, tinodziona dzakakura chaizvo asi dzinonyanya inenge itori kunge imba chaiyo.
It's a grave, but you know, it's a special grave. Nenge imba, like you are saying, lingwaba imozilium, lingwaba elakiwayo ngani ngoku indlwana. So utati skat is a special grave. Iko nje abomteni kaMgabe besithi kuzathatha isikhathi esinganenyanga 30 days. Kodwa asazi ukuthi really that time is raising eyebrows.
Yes, and also a lot of people are saying it's government funds that are going to be used to build this mausoleum. So it's interesting, but we'd like to actually get hold of Leo Mugabe himself so he can explain to us, will people still be congregating at the Blue Roof for 30 days?
And I hope for those. I hope for those 30, in those 30 days, the drama would have abated. You can imagine the, you know, drama that we have gone through as journalists already trying to cover this story.
Yes.
Imagine if it is to continue another day.
It's interesting. I think tomorrow we are to see dignitaries coming in. We understand Cyril Ramaphosa of South Africa has confirmed. Former president of Zambia, Kenneth Kaunda, has also confirmed. Kenyatta from Kenya will also be arriving, but we're yet to hear who from the West is coming in. But I had occasion to speak to Deputy Minister Energy Mutodi, and he was saying they are expecting some representatives from the West and Africa. And they said by tomorrow they'll know exactly how many.
At least he didn't say anything controversial.
No, for once I think the controversy playing out on the ground is more controversial.
And you cannot blame him for what's happening there.
You're absolutely right. No, he stuck to what I asked and really came out, you know, with a solid answer to say, you know, they are expecting nearly 30 dignitaries from, you know, representatives of certain countries, but 11 have confirmed. Saka tinenge tichitarisa mangwana kuti ndiani vasvika kuNational Sports Stadium, asi program yemswe shondo ntunga ndo ichiri kunetsa. Saka we are going to be keeping an eye and giving you live broadcasts tomorrow and Sunday. For now, we'll have to say good night until we meet again tomorrow early in the morning. I'm Marvelous Mfanganyahuye in Washington.
And I'm Tungamili Nkoma. Good night, Zimbabwe.
Anzi tete mbogare pachirongwa chiri kunakidza ndikola ni madondo. Sorry, we have to go. Sorry.